situation now was born with, and Shahita with my innocent life. Arashita say, Arashita say, one of the people who are innocent, including Rana Aditi, those who have a card very defenseless in the Shima Shakadal. So I will completely call for the complete peace, and also we call for Kuti Palestine, even the liberated.
Tichitarisa hondo iyi, mofunga kuti chii chingabatsiridza kuti ikurumidze kupera?
Kuti hondo ikurumidze kupera, kuti awa zvinhu isusu maonero edu ndeyekuti vanhu vepalestine ite dzinyong vachiopreswa. Kukurumidza kupera ndekwekuti Israel ngaibve munzvimbo dzenu vakaoccupya. Vasiyire varidzi, land yavakagrabha vasiyire varidzi. Ndo zvatiri kuda kuti zvive zvichiitika because dialogue already yakada kumboitwa kuti pakaitwa resolution yeunited nations kuti ngavagare vanhu pasi, ngavagare vanhu pasi but kunenge kuri kubatana. So the honor ndeyekuti Israel nzvimbo dzayakaita occupy dzese ngavaite se ngavabvemu vasinge varidzi vepalestine because the situation of Palestine inenge situation yezimbabwe yekuti takatorerwa isusu nyika yedu nevapambevhu same time uvatanga kutidzvanyirira same time aakutirwisa the only way yatakaita isusu kutora gidi kuti tizvisunungure and we did that. And during my international conference, I always tell the Arab world that if Palestine was in southern Africa, it would have been liberated a long time ago. That is because there's a divided rule. That's the Arab world. But the only solution to this war is the Israel, even in the area, Pambara, Israel.